Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi chitatu gunyana 2017. Mirishonga yoitika muHarare zvichitevera kushayikwa kwemafomu anodiwa kuti munhu anyorese kuvhota pachishandiswa mishina yechizvino zvino yebiometric voter registration kids. Vagari vekuchinoi vochema-chema nechirongwa cheBVR icho vanoti chiri kuitirwa kure nekwavanogara. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanoti vane chivimbo nechirongwa chebiometric voter registration kunyangwe hazvo paine zviminga mpinyi zviri kusanganwa nazvo. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvoungana muNew York kumusangano weUnited Nations General Assembly uyo uri kupindwawo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiratidzira kusafara neutongi hwavaMugabe. Studio 7 inotarisa zvakadzama zviri kuitika kumusangano weUnited Nations Assembly muNew York. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuNew York uko kuri kuitirwa musangano weUNGA. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona, nasi tichange tiri kutarisa zviri kuitika kuNew York uko mwana wemutungamiri wenyika Bellarmine Chatunga akaonekwa iye nezuro akatakura mabhegi embatya dzinodhura apo nyika iri kushaya iyo mari yekushandisa. Tichange tichitarisawo zvamunotarisira imi kuti vaMugabe vachange vachitaura kumusangano uyu. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hamba neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.